A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, October the 20th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on the Women's Roundtable, we're looking at Breast Cancer Awareness Month, which is commemorated annually in October. We'll also discuss about the importance of early detection for other cancers facing women. Nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa pamusoro pechirwere chegomarara repazamu icho chiri kurangarirwa munyika nepasi rose mwedzi uno wagumiguru. Tichatarisa zvakare kukosha kwakaita kuongororwa mamwe magomarara anobata madzimai pasi rose pamwe nekutarisa nzira dzekudzivirira chirwere ichi. Dzinokurudzirwa nesangano reCancer Association of Zimbabwe. The Cancer Association of Zimbabwe is urging people to go for early screening of breast cancer, adding that their organization is charging a nominal fee of $1 for screening this month to encourage women and others to prioritize their health and take up screening. Opposition lawmaker Tokozani Kupe, who was diagnosed with breast cancer, fought the disease and is now cancer-free. She shares her story with Studio 7's Anastasia Ndlovu.
October, also known as Pink October, is Breast Cancer Awareness Month, where organizations like the Tokozani Kupe Cancer Foundation, together with other organizations, raise awareness and educate both men and women about breast cancer. It is therefore important to note that breast cancer does not only affect women, it also affects men. It is therefore critical that both women and men do breast cancer screening and also do self-breast examination so that if you discover anything unusual, you must immediately go to a health facility or your doctor for further screening. Early detection of cancer saves lives. I am a living testimony of that. I was diagnosed with breast cancer in 2011, and here I am today, 11 years down the line, I am okay because I went through screening. I also went through treatment, and I am okay now. It is therefore important that we all do breast self-examination and we also go for cancer screening. Once cancer has been detected early, it can be cured. Hence the reason why in October, organizations like the Tokozani Kupe Cancer Foundation, we do awareness programs, we go around educating both women and men about breast cancer, that being diagnosed with cancer is not a death sentence anymore, as long as if you detect it early, it can be cured. So I would like to appeal to both men and women to do self-breast examination, to go for cancer screening, so that once cancer has been detected, detection of cancer saves lives.
That day was opposition lawmaker Tokozani Kupe speaking to Studio 7's Anastasia Ndlovu. We also spoke to a Zimbabwean woman, Mildred Nkandla, on how she was diagnosed and her journey so far.
Umsebenzi wami ubungithatha ekuseni ngize ngiye phenduka ntambama. Ngangilingelaso isikhathi sokuthi ke ngizihlolahlole ngibone ukuthi kambe ngabe kukhona okungalunganga emzimbeni wami yini. Kwenzakala-ke ngashiya i-World Vision ngaqonda eNairobi. Ngafika eNairobi ekupheleni kukaJanuwari 1993. Ngithe nje ngigeza kwezinye isuku ngezwa hawu kule qhutshana lapha ebeleni. Kodwa lalizwakala libuthakathaka lelo qhubu. Ngathi hayi kungazake kube yimvukuzane ngoba ngezwa ngani kuthiwa iqhubu lakhona liqinile. Kodwa ngathi kimi hayi khona lokho kuyikho khona akufanelanga kube khonapho. Ngahle ngagijimela kumadokotela. Ngangakahlali isikhathi esikhulu eKenya kodwa ngamzuza udokotela owangamukela kuhle masinyane. La udokotela lo wangigijimisela komunye ubaba oyingcitshi emkhuhlaneni wemvukuzane lemabeleni. Udokotela engangimbone kuqala kwangolwesithathu. Lowana oyingcitshi wayengibona kwangolwesihlanu. Wase wathi, wathi sithathe ibiopsy. Abaningi yakwazi ukuthi ibiopsy liyakwazi ukuthi kuyini. Bathatha nje okuyithisanyanyana okuncane okwenyama base besiya kuhlola babona ukuthi kuyini kumbe umkhuhlane kumbe akusiwo umkhuhlane. Ngoba amaqhubu wonke kayisiwo mvukuzane.
There was Mildred Nkandla sharing her journey and speaking with Studio 7's Anastasia Novo on how she discovered she had cancer. A Zimbabwean fashion designer, Rutiendo Karikoga, was diagnosed with breast cancer last year. She shares her journey in a Reuters report on how she is using her passion for design and film to cope with the pain and fear of battling breast cancer. Let's take a listen.
I thought the best way for me to get people to understand that struggle and what I was going through is to tell that story visually. So I thought, okay, a fashion film would be appropriate. That way people have an opportunity to get really personal with me and actually understand more than what the bags could articulate. So it was just adding another layer to the story. What made me cope during that time was painting, because I'm into abstract art. And that's how I could express how I was feeling at the time. Because certain emotions or feelings you can't articulate, the fear, the anxiety, you know, are you going to beat this? What's going to happen? And I found peace and comfort in painting. I feel there is a need for a lot of collaboration to happen. We need to have a unified voice as Zimbabwean creatives, which is something that lacks. And unfortunately, that lacks because of broken trust. And now to rebuild that trust so people can, you know, can rely on each other is something that's very difficult and will take a while to be earned. And I think that's a reflection of what's actually happening in the economy at the moment. Politically, it's so volatile.
That there was a Reuters report on how Rutendo Karikoga, a designer who uses the art in battling breast cancer, shares her story. Meanwhile, cervical cancer is another cancer that has become prevalent in the country. The World Health Organization has recommended self-sampling cervical cancer screening, describing it as easy, painless, convenient, cheap, and private compared to the common ones, namely PAP, smear, and others. Rimwe gomarara nesa mumadzimai igomarara rechibereko. Sangano re World Health Organization riri kukurudzira madzimai kuti ashandise nzira dzechizvino-zvino kuti dziwanikwe iro dzichiona kuti vane chirwere ichi here. Regai tinzwe hurukuro yakaitwa naRutendo Mawere weStudio 7 naGogo Murandu vanobva kumazowe.
Ini ndinonzi Gogo Murandu. Ndinogara kumazowe. Nhasi ndokechipiri hangu kuita matesti iwaya ekenza. Saka ndaona hangu zviri raiti tangobva kumba tasvika panapa kuma 11. Saka so tatopedzerwa. Takutogadzirira zvekudzokera kumba.
Maona zvakasiyana sei neyamakamboita testi yekutanga neiyi. Musiyano uri
pano. Aiwa, musiyano wacho izvi zvakanaka izvi zviri raiti kuti zvinokurumidza. Pane zvatakamboita gare zviyezvi. Zvakare zvinorwadza futi.
Zvakanakirei nyatsotsananguraei? Zvakanakira papi?
Aiwa, izvi hazvirwadzi. Pane isiyai chikunzi. Zvinorwadza. Izvi ndaona kuti zvaiwa zvakanaka izvi.
Imimi kuuya makaziva sei kuti kune programu yakadai?
Ndakaisirwa pa WhatsApp nevasikana vana vangu.
Makaona zvakakosha kuti muuye. Chii chakakoshera mudzimai kuti ange achigara akatariswa achiongororwa zvinhu zvakaita sana kensa yemuromo wechibereko?
Nyaya yakakosha ndeyekuti unongona kuti vazhinji vari kupera kupane kensa yechibereko. Saka ini ndangoti aiwa, ndinoda kuti ndipote ndichingotestwa hangu kuti ndione kuti zvinenge zvakamira sei.
Kurudziro yenyu ndeyekuti chii kune mamadzimai?
Kurudziro yangu ndeyekuti zvinoda kukurumidzirwa uchingogara uchitariswawo. Ukakurumidza kubatwawo ichatanga, zvinokurumidza kurapika. Kudzivirira hanzi kunokunda kurapa. Saka ndosa ndongo kurudzira vanhu kuti ngazvikurumidzirwe tigare takangongwarira kuti zvakamira sei.
Vamwe kunze uko chimwe chinosinonotsa kunyaya yekutenderera vachimbopinza nyaya yezvivanhu yechichi kuroiwa. Munoti chii kwavari?
Aiwa, kusaziva munhu unoda kuti unyatsoongororwa uchiona zvauri kuti zvakamira sei, kwete kungopota uchingonangana navanhu kuti kuroiwa unosaririra nazvo.
Avo vanga vari igogo murandu vachitaura ivo vaine mutori wedu wenhau westudio 7. Studio 7 speaks to Population Services Zimbabwe representative on the issue.
Machesi lawa avamba isezvishal cancer sokungani so late. So tina siti iWHO, World Health Organization, yona iti so i-primary screening for cervical cancer kumele siteste i-virus yangkhona ezayenza ukuthi i-cancer ibe khona. But amanye ama-test lawa sesitesta for ama-precancerous cells kumbe ama-cancerous cells, and for abanye abantu it will be too late. But laleyi sithi sitesta i-virus yangkhona and umuntu will be treated before ama-cancerous cells nama-precancerous cells develop. So leyi ivamba i-cancer ingakabi khona. Njalo nje you get treatment for i-cancer, for human papilloma virus, before it causes cancer.
Nanku sesibonile eHarare abantu baphumile sibili, omama bathakazelela uhlelo lolo. Lilenhlelo yini elizilungiselele ukuthi lingaya kwezinye indawo?
I-Population Services of Zimbabwe valama centers eHarare, lapha eHarare, koBulawayo, eMutare, eChipinge, kule ndawo eziningi eMashingo where they collect ama-samples and they are sent for testing.
Was a Population Zimbabwe representative speaking with our reporter in Harare. Now let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
Research is on for Africa's the best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital. Making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only three will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the three finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned.
And for those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages. So you can go to VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube. Visit us on VOA Zimbabwe. We are now joined by one of our guests, Ms. Chiedza Malin Gazira, who is going to discuss with us about cancer and her journey and what she can share with others on how she discovered she had the disease and also how she's now coping. Hello and welcome to the program, Malin Chiedza Gazira.
Thank you so much, Marvelous. It's great to be here again.
Thank you so much. Maybe just give us, you know, an update. What type of cancer did you have and how did you know you had it?
Well, the cancer called colorectal cancer, mm-hmm. It is basically a combination of colon cancer and rectal cancer. And so basically what happened was I was quite sick for a long time, mainly with constipation. Mm-hmm. And I sort of self-diagnosed myself with chronic constipation. And I did not visit doctors for quite a long time until I was continuously passing stool with blood or not even going to the bathroom at all. And so it was because of that excruciating pain that I then decided to then visit a doctor. And after a surgery, just to, I don't know what was really going on with my colon, but then initially I actually had the surgery, and from there there was a biopsy that was taken. And a few days later, that's when I was then told that I'd been diagnosed with cancer, and it was at stage 3B.
Mhm. Mumboti tsaurirawo muzvare chiedza malin gadzira kuti imi makawanikwa muchibatwa gomarara igomarara ripi uyezve makaziya sei kuti munaro semudzimai.
Ere gomarara ndanga ndinaro rinonzi gomarara rematumbu colon or colorectal cancer. Saka zvakaitika ndezvekuti ndaisanzwa zvakanaka kwenguva yakati rebei ndichiita chikonstipation kakawanda zvekuti ndakanisa chakwanisi kuenda kunozvibatsira kana kutombodya kwakwa kunetsa zvakare, asi chakazongoita kuti ndisungwe kuenda kwachiremba anga angova marwadzo, nekuti ndanga pandaienda kuchimbuzi ndaingowana rangova ropa rega rega ndisiriziva kuti chii chaitika. Nekurwadziwa kwandaita ndokuzosimuka kuenda kwachiremba kwandakaita mushure memazuva mashoma shoma ndopandakazonzwa kuti matesti anga aitwa kuongororwa kwangu kwaitwa ropa rangu ndopakabatwa kuti ndine kensa, ndine gomarara.
Tombotarisa kuti zvakakosha sei kuti madzimai ane vamwe vanhu vaende kunoongororwa kuti vane gomarara kana kuti kwete.
Ndingangoti zvakakosha kuti munhu agare achingoona ana chiremba kuti azive paamire, uye kuti anzwisise kuti mumwiri wake achiri ane utano here kana kuti utano huri kukanganisika. Ende chazvakanakira kuti ukurumidze kuongororwa ndechekuti kana toti une gomarara kana rikabatwa kuchiri kwekutanga, mukana wekuti kana kuti kuzoona wanzi wako wakuzonyanyisa kurwara kana kuti kusvika pakuda kufa, zvinenge zvisina kunyanya nekuti chirwere chinenge chakurumidza kubatwa. Saka ana chiremba anokwanisa kukurapa pachine nguva, uyo unozokwanisa kutozorarama upenyu hwakareba.
Tinoona vazhinji vanotya kuti ndikaenda kunovhenekwa kuti ndinaro gomarara kana kuti kwete, ndozowanikwa ndaanaro. Uyezve nyanya vari munyika, mune nzvimbo here dzekuti kana munhu achinge abatwa negomarara anogona kuwana rubatsiro rwaanoda?
Pari zvino zvinongoenderana. Sekutanga ndichi kuti muZimbabwe tina ana chiremba vakawanda vane ruzivo rwakanyanya panyaya dzegomarara. And kwandiri nemaonero andakaita semunhu akarapwa muZimbabwe, ndinoona vari nyanzvi uye ana mazvikokota vanoziya basa ravo. Asi kana tichizotarisa nyaya yekuti pavanenge vazokupa tsamba dzekuti uchienda unotsvaga mishonga yakasiyana siyana, mishonga yacho imwe mizhinji haisi kuwanikwa muZimbabwe pari zvino. Saka unenge wakutozotanga kutsvaga mune imwe nyika kunga iyo pamwe itumirwe, kana kuti dzimwe nguva ana chiremba vanenge vakuzoona kuti pamwe voshandura mishonga kuti vawane inoda kusvika pane yavanenge vati utori. Zvakafanana zvakare nemishina yekuti vanhu varapwe. Kana tichitarisa mumapublic hospitals, muzvipatara zveruzhinji, hatina mushina uri kushanda wekuti kana munhu anzi aende kunopiswa kana kuti aitwe radiotherapy, pari zvino mishina yedu yemuZimbabwe haisi kushanda. Asi kana uchida kuenda kuprivate, mishina iriko kuprivate, asi chinozonetsa inyaya yemari uye homa, ndozvinozonetsa izvozvo.
You're talking about the issue of treatment. I asked you a question that does Zimbabwe have the machines and also the medications? What was your experience like from what, you know, your journey? Does Zimbabwe have the necessary equipment to treat cancer should one be diagnosed with whichever cancer they have?
Unfortunately, we were a little bit incapacitated when it comes to treatment and machinery in Zimbabwe. While we have very able and very authentic oncologists in Zimbabwe, it's only when they then give you a prescription for medications and you go around pharmacies and you realize some of the medication is actually not found. My personal experience was, first of all, the first thing is I needed radiotherapy. And so I was put on a waiting list for Parinyatwa radiotherapy at the public hospital. Unfortunately, the machine had broken down, so sometimes it was working, sometimes it was not working. But then when I was also put on the waiting list, I was basically 6 months away from getting any attention of which just a day or 2 days is a little bit too long for a cancer patient. And so after that, I had to then look for a private option, which again was really quite beyond my pocket. And for me to actually then start getting treated, there was actually a fundraising campaign that was held with a GoFundMe and crowdfunding, because alone I was never going to afford that treatment or that therapy. Yeah.
If you can just hold on there, we have a caller. Hello, caller, makabi enyu. Hello, caller.
Hello, how are you?
I'm okay. Makadi, tukutawara nani murikupi?
Tawara na Innocent Maisiri from Bulawayo.
Kwa kadi ku Bulawayo?
Ku Bulawayo kuna raisi.
Aiwa, tawara yenyu murikunzwa nyaya iri mudandaro, tukutawara nyaya ye gomarara. Tipei muvunzo kana mwenye na yoka na contribution yenyu yuko kukutu ku Bulawayo. Pane njimbo yele zirukura apu kwa
So far, I'm starting that Mbunzwa, even my awareness campaign, and the question, I want to ask a question, it's only found for cancer, but today, also, Kwarume, Mukwansa, one, breast cancer. So I want to know, my symptoms, they are.
Okay, thank you so much, Koma Innocent Maisiri. Muvunzo wenyu taunzwa. Tichange tiri kuvunza ku Cancer Association of Zimbabwe, nekuti tinozve kuti popano pa Studio 7 zvechokwadi takatomboita story yemumwe murume wekwaMutare akabatwa iye ane gomarara repazamu. Saka tichadzoka kwamuri tichizokupai mhinduro kuti zviri kunzi chii, nekuti tanzwa zvechokwadi muzvare Tokozani Kupi vachitaura ivo kuti cancer iyi kana kuti gomarara repazamu rinowanikwa kuva rume nemadzimai asi nyanya mumadzimai. Saka mukoma vanga varikuda kunzwa kuti ko vangaziva sei kuti vane gomarara iri. Tichadzoka kwamuri. Chiedza, you heard there our call. I know you're not an expert on breast cancer, but we'll continue with our conversation to just say, so what would you urge if you were asked, like, what should the government do to enable, you know, people to be able to get this kind of treatment in Zimbabwe affordably?
I think first of all, I would urge the Zimbabwean government to sort of prioritize illnesses such as cancer, the same way in which a lot has been done to subsidize the treatment of HIV, where you then see if anybody needs ARV. I think by now they should be free to everybody who is HIV positive. And so if you're looking at the cancer diagnosis in Zimbabwe, which average around 7,000 people a year, I would really think, you know, if we just get our missions up and running, it's not something new when we're talking about having, for example, just a radiotherapy machine. There's one at Mpilo Hospital, there's one at Parinyaka Hospital. But the only problem is it's now been years with those machines not working. I just would want to urge the government to just say, you know what, guys, for now, let's just have these two machines up. You do not know how many lives you can save by just having those two machines up. Because in terms of radiotherapy, it's basically everybody who's diagnosed with cancer, there's a 60% chance that they will need radiotherapy. So that's really my first issue. And then the next thing is to sort of have cancer medication available in Zimbabwe. Mm-hmm. Because what happens is that the unavailability of medication makes people see that as a loophole to then make those drugs so expensive. And so when you hear about, you know, some of my medication had to be imported from the UK, but the pricing as compared to when it was then found in Zimbabwe, the pricing margin was actually quite shocking. So if we just have some of that medication in Zimbabwe and then we look at, you know, the pricing models around medication and vis-a-vis the issue around health access.
If I may just hold your thought there, I'll come back to you. Let's take a live caller. Hello, caller, Makadi. Aiwa, tinokuchingamidza ipachirongwa. Muri kunzwa nhasi tiri kutaura panyaya yemagomarara. Taurai tinzwi.
Ndoda kukumbira kubvunza, ndiri kuJoburg.
Ehe.
Ndoda kubvunza kuti isusu vechikadzi handiti ndoda kuzwa kuti ni age here, kuti age iyi ndiyo inotangira gomarara rekenza remazamo kana kuti rinongotangira pa any age?
Aiwa, zvinhu zvatinogona kubvunza izvozvo nyanzvi dzedu, tiri kuedza kudzibata kuti vauye pano tigokwanisa kunge tichibvunza. Asi tisi vari panapa pari zvino vari kutaura ivo nezverimwewo gomarara, saka tichazobvunza vanoita nezvegomarara rezamo. Asi ikokowo matreatments akamira sei kuJohannesburg?
Ndinoda kukumbira kuti kubvunza kuti kana tichida kuziva gomarara rechibereko handiti unoriziva sei kuti ndinenge ndoda kubatwa negomarara, nekuti vamwe vanonoka pinda kunotarisiwa vachingoverengera.
Aiwa, zvinhu zvatichabvunza vanyarikani vedu, tozodzoka tichikupai mhinduro. Asi ikoko kunana South Africa munowana here rubatsiro rwekuti muwanikwe muchiongororwa? Zvakamira sei sevabva kuri?
Isusu kunoku unoenda kukliniki unotariswa pachena. Paunoenda kukliniki vanokutarisa. Kana uchida kuitwa pep smear vanokubvumidza kuita pep smear. Kana uchiyawo nguva pamidweek unoendawo kumasurgery vanokuitawo maweekends, kumaprivate clinic vanokuita maweekends.
Saka madzimai vakawanda vari kuenda here?
Kubhadhara mari 500 kuitwa pep smear.
Alright, madzimai akawanda vari kukoshesa here kuenda vachinoongororwa zvibereko nemazamo?
Vanhu vari kuenda vachinoongororwa, asi vamwe havaendi, vanenge vachingotyira kure, vachingovatyira zita rekuti kenza, kuti munhu akanobatiwa kenza anobva atoti ndakutofa. Ndodambudziko rine vazhinji.
Regai tibva tabvunza muzvare Malini Gadzira vari pano. Muzvare Malini Gadzira, muri kunzwa sisi Edna vari kusouth Africa vari kuti vazhinji vanonyanyotya vakangonzwa izwi rekuti kenza. Imi makanzwa sei pamakaudzwa nachiremba kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mava nekenza? Hello? Chieza?
Hello, ndiripano. Hello.
Ndachida kuti upindure kuna sisi Edna, vanga vari kutaura ivo vari kusouth Africa kuti madzimai mazhinji vari kusouth Africa vanotya kuti vazoudzwa kuti chomboti vabatwa vaine kana kuti chirwere ichi checancer. Vari kuti zita iroro rekungoti kensa rega ndoriri kutyisidzira vazhinji. Imi makanzwa sei pamakaudzwawo nachiremba, uye zvezvii zvamungayambire vamwe panyaya yezita iri?
Zvakangooma kungonzwa kuti kungoudzwa nachiremba achikuudza kuti negomarara. Chinonetsa ndechekuti mukukura kwedu ndichiti tichitarisa kana mafirimu nemamuvhi atakakura tichiona, zvakangofanana kunzi pawaingoona firimu remunhu anenge aine kensa, chekutanga zvaingonzi munhu asarwa nemwedzi mitatu kana kuti asarwa nemwedzi mitanhatu achiri mupenyu, kana kuti firimu racho rinozopera vavanhu vatomakuva vachingoratidza kuti munhu mukangoita firimu remunhu anenge aine gomarara, mukatarisa mazhinji acho chinenge chiri chionekedzo kana kuti vanenge vachiedza kuona kuti kana munhu afa tinozviita sei. Saka zvinhu zvakadaro zvinogara mupfungwa dzedu kuti kana ukangonzi une gomarara zvakuteera kuti wakutofa. Saka ndinowirana nezvavataura kuti zvinogara zvinototyisa, asi chandingangokurudzira ndechekuti munhu ngatigare tangoziva patimire. Ukatongokurumidza kuziva kuti wakamira papi, unokwanisa kukurumidzira kuwanirwa mushonga sezvanambotaura pekutanga, wobva watogara makore akatowanda kupfuura zvawaizoitika kana chidewa ngu asina kubatwa pachinhu nguva.
No, thank you very much there, Chiedza Gadzira. Thank you so much for sharing your story. We also want to thank those that are streaming with us on our Facebook page, VOA Shona. I can see Edna Madondo. Arkutifonai Magetsi Adzoka Knowledge Nube is also contributing. I see Richard Adalabe Gonyet. Arkutitapinda Tino Ngureti. And Tetemurise, I'm watching you from Botswana, Milton Jambaya. And Murisei Kotete, watching you from South Africa. Let's go to VOA Ndebele and see who's streaming with us over there, because I know we are streaming live on all our Facebook pages, so I will call out a few of the people. Sihle Bengu says, I'm watching you live from South Africa. Konin Lovu is saying, I'm in South Africa. Hey, thank you so much. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye, saying have a very good night.